ndingati ichingori nyaya isina kutijekera maitirwo ari kuita zvinhu. Ndinofunga mhuri yeZimbabwe inotondera kuti pakatanga chirongwa chekubviswa kwemainformal traders kana kuti street vendors mumastreets, chikonzero chataitwa nehurumende changa chiri chokuti vanhu vaende kundotengesera pakatsarukana kana kuti pari designated muchirungu. Vamwe vemamembers vedu vakakwanisa kuenda panzvimbo idzi, vamwe vakatadza nenhau yokuti nzvimbo dziri designated dzacho hadzina kukwana. Isusu seboka takati kumamembers edu, anokwanisa kunge achienda kunotengesera ipapo pakadizinenda kwacho ngavaende. Vasingakwanisiwo ndo saka tichiramba tichiita nhaurirano dzatiri kuita nehurumende nemalocal authorities kuti pekutengesera pano pakakwana pagadziriswe, pawande, vanhu vaende kunotengesera pakachena. Pachaa kutishamisa izvi ndechekuti mamwe mamembers edu akadecida kuti anotengesera pari designated ari kuteererwa futi nemakanzuru aya vachindobviswa pacho parinzi pari designated. Ndinopaso menzasi pakopakabhana, mazuva apfuura takanzwa Mvunga Mupopoti yanga ichitika pachinzi patorerwa zvinhu nazvinhu zvavo zvavari kutengesa, but inzvimbo pamazivira atiri kuita isusu inonzi iri designated. Ndo kwakuteerwa futi vanhu vaenda vatita kuteedzera mutemo undotengesera kuya kwamatieni, endai vachiteerwa vachindombunyikidza zvinhu zvavo vachitorerwa. Ndizivi kuti ndiro gwara here ratingatora senyika, tingagadzirisa zvinhu here tichishanda mashandiro akadaro.
Matimambo ugara pasi here nekanzuru mushure mezvese zvaitika izvi pakopakabhana nezvimwe zvamuri kutaura izvi kuti munzwewo kuti vakamira papi?
Tiri kukurukura kuburikidza neinonzi informal sector committee yeHarare City Council, ndo vatiri kupira nhunha dzedu. Pari zvino hapana chakajeka chatati chanzwa kuti urongwa huri kubvira kupi. Ndinofunga munokutondera mukoma Ajonga kuti ndakambokuudzai kuti takamboita hurukuru nekanzuru iyoyi kuburikidza nekomiti iyo, tichiwadza kuti aiwa isusu seboka tiri prepared kushanda navo kugadzirisa matambudziko ese aripo. Saka zvava kutishamisa isusu kuti izvi zvaakuitwa, hatina kana information yatiri kupiwa isusu seboka rakati aiwa sedziseti tiri prepared kuti titaurira ntigadzise nyaya idzi, tiringoona zvaakuitwa.
Asi kavavadzai, tiri kunzwa vekanzuro vachiti vakutowana mari yakawanda kubva mukubhadharisa vanopaka dzimotokari pane mari yavanga vachitarisira kuwana kubva kune vanotengesa vasiri kubhadhara mitero. Imiwo zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Kuti nyika yedu ibudirire, mukoma Jonga, tinofanirwa kuita mapolicies, urongwa hwehurumende hunonangana nokusumudzira raramo yevanhu varombo. Muri kutaura nyaya yekuti vari kupembedza kuti tava kukwanisa kutora mari yakawanda, kutorera vanhu mari kwavari kutoita. Oright, tongoti vari kuwana mari yakawanda, iri kushanda chii? Tinofanira kunge tichiziva tisi marate payers, tisi macitizen, tisi tirikungopaka mota dzacho pavacho pavari kuti vava kukwanisa kuwana mari yakawanda. Ndomboziva iyo yemari yavari kutaura. Ndoti aiwa inini, maakuwana mari yakawanda, ko ava vamabvisa mustreet ava vari kudzimba dzavo vari kurarama nei?